Aya iyi yakwizwa mu Dare National Assembly nemunyuranona nezvenyaya dzehupfumi MDC zvakare vachimirira Hatfield mudare iri. Dr. Tapio Mashakada avo vati hupfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka uye zviri kukonzerwa nekuti hurumende iripo haina kana zano rekuti yogadzirisa dambudziko iri sei. Vati kusamira zvakanaka munyaya dzehupfumi kuri kukonzerwa nemaitiro ehurumende akaita sekuramba ichishandisa mabond note kukwereta mari kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe zviri kunze kwemutemo, kushandisa mari zvisina mwero pamwe nekusava nemitemo yakanaka yekukwezva vemabhizimisi kuti vazosime mari dzavo munyika. Vamashakada vati zvitevera kukwira nekushayikwa kwave kuitwa zviri munyika nekuda kwekusagutsikana kweveruzhinji nemabhizimisi nemari iri kushandiswa pari zvino, hurumende inofanira kurasa mabond yotanga kushandisa mari yekusouth Africa sezvo iriyo nyika inoita bhizimisi neZimbabwe zvakanyanya.
And I will explain in detail all the alternatives. It requires a policy decision.
Kushandisa maranzi achisichinhu chinoda mari, asi zvinongoda kuti hurumende itore matanho chete. Kurega kukwereta kuRBZ hazvidi mari, asi zvinongoda kutora danho chete.
Vati izvi zvinoita kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzehupfumi nechimbi chimbi, nyika ichitora mamwe matanho akawanda ekugadzirisa hupfumi. Vati panofanira kuva nemutemo wekukwezva vemabhizimisi pamwe negwara rekuti nyika yogadzirisa nyaya yezvikwereti sei kuitira kuti ikwanise kuwana rubatsiro rwemari nezvikwereti zvekusimudzira hupfumi hwayo. Vati havabvumirani nemaonero agavhuna webhanga guru Dr. John Manguja negurukota rezvemari vamutuli Ncube ekuti hupfumi hwave kutanga kusimuka zvekare. Vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzimise hurumende kuramba ichikwereta kubva kuRBZ nemamwe masangano zviri kunze kwemutemo, vachiti inofanira kupiwa mvumo yekuita izvi isati yakwereta. Vachitsigira nyaya iyi, muumiriri weHarare East zvakare vari mutevedzeri wasachigaro muMDC Vatenda Ibiti vati hurumende inofanira kuzvidzora pamashandisiro ainoita mari uye inofanira kubuda pachena kuti mari chaiyo iri kushanda munyika ndeipi. Vati vanobvumirana vamashakada kuti nyika ngaishandise maranzi. Vatiwo veruzhinji vanoda kuvimbiswa kuti mari dzavo dziri mumabhanga dzakachengetedzeka uye hadzizonyangarike sezvakaita muna 2007 na 2008.
We must protect the balances of people that are in bank accounts right now. So the measure announced, Madam Speaker, the measure...
Tinofanira kuchengetedza mari yevanhu iri mumabhanga. Matano akatorwa nehurumende pakutanga kwemwedzi uno anoita kuti vanhu vatye kuti mari dzavo dzishashaya simba. Hatingaregi izvi zvichiitika zvekare.
Vabiti vativo zvese zviri kuitika zvine chekuita nenyaya dzesarudzo, vachiti kunyange ZANU PF yakabira sarudzo yave kutadza kuita chikiribidi chayo mukugadzirisa hupfumi. Muumiriri webhuera South vaJoseph Chinotimba veZANU PF vati zviri pachena kuti pane vanhu vari kuda kuona vanhu vachitambura uye vanhu ivava ndivo vari kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu.
Munyika muno vanoda kutonga nyika inei nokushapa kwevanhu nenzara dzinoita dzichiitika nevanhu nekukwidza mutengo kuitira kuti hurumende iripo ibve yanzwi haigoni zvechiitwa nemo nevanhu vakaryiwa maelection.
Kubvira zvakaparwa urongwa hwemashandisirwo emari hwemonetary policy navamangudya pamwe nekuturwa kwemimwe mitero mitsva navanxuve svondo rapfuura, mitengo yezvinhu iri kukwira kaviri kana katatu pazuva sezvaiitika muna 2008 uye zvimwe zvinhu zvave kutoshayikwa muzvitoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.